Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 9, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gamba renyika vachinga Dhube vanoradzikwa mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vachikurudzira vemasangano enhau pamwe nemasangano akazvimirira kuti vataure zvakanaka pamusoro penyika yavo. Chikwata chavana muzvinabhizimusi vekuZimbabwe vari musangano reCEO Africa Roundtable changa chiri kushanya muno muWashington DC chinopeta rwendo rwacho. Moto unoparadza chimwe chikamu chemusika mukuru wembare muHarare. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vakurudzira vatori venhau pamwe nemasangano akazvimirira kuti varatidze chimiro chakanaka cheZimbabwe mubasa ravo vachiti pane zvizhinji zvinoyemurika zvaitwa nehurumende yavo. VaMnangagwa vataura mashoko ayanhasi kumarinda eNational Heroes Acre muHarare uko kwanga kuchivigwa gamba renyika mushakabvu retired Colonel Shinga Dhube. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vati kunyange hazvo Zimbabwe iri kurwiswa nezvinhu zvavasina kudoma, iri kushingairira kuti upfumi hwenyika hukure uye kuitira kuti vana veZimbabwe vagare zvakanaka. Vatiwo masangano enhau nemasangano anoshanda akazvimirira anofanira kubata pamwe chete nehurumende.
Nyika yedu yakakwanisa kumira yakasimba zvisinei nekuti vari kuvanoda kuiona yakagwadama. Ndinotenda ruzhinji rweZimbabwe nekuramba makatsigira nyika yenyu. Ndinokurudzira vemapepanhau uyezve vemasangano anoshanda akazvimirira kuti abatirane pamwe nehurumende mukutaurawo zvakanaka pamusoro penyika yedu.
Mashoko emutungamiri wenyika aya anouya mushure mekunge vhiki radarika vakakomekedza dare reparamende kuti richimbidze kugadzira mitemo yagarisa mudare iri inosanganisira mutemo unobata mashandiro emasangano anoshanda akazvimirira wePrivate Voluntary Organizations Amendment Bill. Vachitaura pamusoro pamushakabvu Colonel Retired Chinga Judge Dhube, vaMnangagwa vati vaDhube vaive munhu aisarova imbwa akaviga mupinyi zvinove zvavati hunhu waiye murika.
VaDhube vaitaura muonero wavo zvisina kuti vari kutaura nani kana kuti kupi. Vaitaura nemonemo. Ndinofunga kuti zvakanaka kuva nevanhu vakadai vanotaura chokwadi vasinei nekuti tichatambirwa sei.
Asi mutauriri wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vanoti masangano avanomirira pamwe chete neayo enhau anoda chose kutaura zvakanaka pamusoro peZimbabwe, asi vakati zvekutaura zvakanaka ndizvo zvisipo.
Asi muno muZimbabwe nenyaya yekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, vemidhia vanenge varipo necivil society kuedza kuburitsa pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Uye tinoziva kuti NGO bill iri rakauya maringe nenyaya yekuti vainge vaona kuti media necivil society iri kuburitsa zvavasingadi ivo kuti zvinge zvichibuda zvakanaka.
Vakamboshanda namushakabvu Dhube mubhodhi reNational Railways of Zimbabwe uyewo vari sachigaro webhodhi iri Advocate Mike Madiro vati NRZ yarasikirwawo zvikuru nekushaya kwavaDhube.
Ndakasangana nemurume ane ruzivo rwerudzamo vachita Dhube vanga vari papa waigona kuti kana taakutukana mubhodhi iye neruzivo rwavo ndiye aizojenanisa kuti aiwa sasasa tatitarisa izvinhu tisina hasha.
Nyanzvi inongorora zvematongerwo enyika uyewo vari chipanga mazano musangano reInternational Media Support vaRashwit Mukundu vaudza Studio 7 kuti zvinoperera pamuromo chete zvataurwa navamunangagwa zvekuti ruzhinji rusununguke kutaura pfungwa dzarwo sezvaiita Mushakabhuva Dhuve.
Vana veZimbabwe vanotaura pfungwa dzavo vanotsoropodza, vamwe vacho vanosvika pakutyisidzirwa, vamwe vanosvika pakusungwa, vanosvika pakutandaniswa. Saka nyika inoyi ichine chinhambwe kuti isvike pakusununguka pakutaura zvaiita vaShingadhube avo vakasiya vataura kuti vose vari kuti vamunangagwa varambe vari pachigaro kusvika 2030. Misoro yavo inoda kuti imbotariswa kuti ichiri kushanda zvakanaka here.
Kene retired Chinga Judge Dhube avo vaizivikanwa nezita rekuhondo rekuti Comrade Embassy vakashaya nechina chadarika kuchipatara cheMater Dei muBulawayo mushure mekurwara nechirwere cheitsvo. Vanga vane makore makumi masere nematatu ekuberekwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanonzi vakati minda yose yakagariswa vanhu patsva pasi pechirongwa cheLand Reform Program ine zvibvumirano zvekushandisa minda iyi kwemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 99 years pamwe nematsamba anobvumidza vanhu kugara muminda iyi ichangeve pasi pegwaro rehurumende rinobvumidza kuti iiswe kumabhanga kunyoreswa nevanoishandisa pamwe nekuchinjana maoko. Izvi zvakaziviswa nezuro negurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaJenifer Nomuswere pamusangano wemakurukota vachiti zvichakwanisika kuitika zvichitevera gwaro rinopa mvumo richaburiswa nehurumende munguva pfupi inotevera. Chikwata chavana muzvina bhizimusi musangano reCEO Africa Roundtable chakapedza nezuro kushanya kwacho kwemazuva maviri muWashington DC. Chinangwa chechikwata ichi changa chiri chekutsvaga nzira dzekudyidzana nemabhizimusi emuAmerica. Chikwata ichi chakaita misangano nemasangano anosanganisira National Black Business Chamber of Commerce, Global Trade Finance, Corporate Council on Africa neUS Chamber of Commerce. Vamwe vakapinda vamisangano iyi vanosanganisira mukuru wekambani yeProvidence Human Capital amai Chipo Ndudzo pamwe nemukuru wekambani yeDande Mutande vaNeva Ncube. Mukusiyana nezvenyaya iyi Ivans Zininga weStudio 7 abata mukuru weCEO Africa Roundtable vaKipson Gundani.
CEO Roundtable mubatanidzwa wemaCEO mazhinji muZimbabwe nemuAfrica yose. Saka tinotenderera kunzvimbo zhinji kusanganisira neAmerica tichivasanganisa nemamwe maCEO anobva kune dzimwe nzvimbo nedzimwe nyika. Donzo riri rekuvaka ukama hwebhizinisi kuti vagone kuinvestirana, vagone kutengeserana nekurodzana pfungwa yatingati knowledge exchange, kuti vagova maCEOs vane global exposure vanoita kuti mabhizinisi avo back home ava mabhizinisi akasimba ane midzi yakasimba ane ukama hwakasimba ne globe rese.
Mungati kubva chirongwa ichi pachatanga kusvika iko zvino mafamba nhano dzakawanda sei?
Tafamba baba muAmerica muno I think tabata mastates akati wandei uye tane ukama neumwe ubatanidzwa wemabhizinisi ari muAmerica muno makati wandei kubvira kunana Chicago, Texas, Atlanta, Georgia, muno muWashington DC, muCalifornia, Nevada, Las Vegas, but even kunze kweAmerica, I think it's muEurope tinokama wakadaro foot, wakaenda kuMiddle East tinokama wakadaro foot, mamembers edu ave mamembers ane network yakasimba.
Ivowo vemuno muAmerica vamunoendawo muchinoonava vari kumbouyawo here kuZimbabwe vachionawo zvinhu zvazvakaita munyika?
Ichokwadi. So gore rino iro rive 24 muna March takahosta delegation yemaAmericans yakabva kuAtlanta, Georgia. Muna December iwowo watiri kusvika kubva musi wa 1 kusvika musi wa 9 December tichange tichihosta rimwe delegation remaAmericans again. rinenge richibva kuIllinois kuChicago itori a positive step pakuumba ukama hwakasimba between mabhizinesi emuAmerica nemabhizinesi emuZimbabwe.
Avanga vari mukuru wesangano reCEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vachitaura vari muno muWashington DC naIvans Zininga weStudio 7. Vanhu vanopfuura zviuru zviviri vanonzi varasikirwa nezvinhu zvavo zvekutengesa zvinofungidzirwa kuti zvinokosha mari inosvika kumamiriyoni akawanda emadhora ekuAmerica zvichitevera moto akapisa musika wembare muHarare nezuro usiku. Kanzuro yeHarare inoti ichiri mubishi kudzima moto uyu uyewo nekutsvakurudza kuti chii chakaukonzeresa. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weguta reHarare vaStanley Gama vaudza Studio 7 kuti vanhu vanopfuura zviuru zviviri vakarasikirwa nezvinhu munjodzi yemoto wemusi wechipiri kumbare musika muHarare. Vatiwo zvinhu zvinopfuura mamiriyoni maviri emadhora ekuAmerica zvakaparadzwa mumoto uyu.
So far zvatinongozivawo nezvekuti kwakatsva zvinhu zviri worth mamiriyoni nezvimwe zvakabva zvabiwa. Mamiriyoni nemiriyoni dzasati adziwa. Tichanzwa kana after vanhu vedu vemoto vapedza uye tabvunza vanhu vemaketi mwacho kuti vakadudza zvinhu zvakawanda zvakaita sei. Matanho atiri kutora akawanda kumberi, isu tiri kufunga kuti mamaketi aya anofanira ku.
Sachigaro wekomiti yezvemabhizimisi madiki mukanzuro yeHarare kana kuti chairperson of the small and medium enterprises vaombera inhende vati kanzuro yeHarare ichatora matanho ekubatsira vatsvirwa nezvinhu kuti vagone kusimuka zvekare.
Vanhu vanoita basa iri kumbare varasikirwa zvikuru. Tanga tichiona mangwanani pataenda kunowashanyira kuti ticheme navo uye tiwane masolutions ekuti tingaita sei seguta kuti vabatsirike. Tanchiona vanhu vachifenda, vanhu vachitaura vega kuratidza kuti vari kushungurudzika zvikuru nezvaitika. Tambozama kuda kuti tinzwisise kuti chingava chii chakonzeresa moto, but vanhu vangu vachitaura zvakawanda wanda. Unoda kuti timirire kuti patange paitwe tsvakurudzo yekuti chii chakonzeresa kuti paite moto.
Mumwe wevakatsvirwa nezvinhu pamusika, amai Angela Matemera, vati vapererwa zvikuru nekutsvakwa kaita zvinhu zvavo vachiti ndipo pange paine raramo yavo nemhuri dzavo.
Ipapo ndoba kutiomera nekuti kuti tidye marenge zvibva musikamo. Tikange tatengesa tinotinga chikafu topa vane vechikoro voenda. Zvese zvaiwaita sfuzesaiiipapapa zvese zvinoendiwa nevanhu vechikoro tachingoona musikamo ndozvaatingotiri pamari tichingorarama upenyu hwakangonaka tichingone zvakadaro kana pekuti titengerana tizive kuti toteka munati zvinhu zvese zvatsva.
Aka akasike kutanga musika wembare uchitsva uye uchisiya vazhinji vasina chekubata, uko kanzuro ichivimbisa kuti ichagadzirisa zvinhu asi ichikundikana kuita izvi. Kutsva kwemisika muHarare kunogara kuchiitika nguva zhinji kunyanya kumusika weGlenview 8 uko moto unogaropisa zvinhu gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Musika wekushambadza zvemigodhi wechimakumi maviri nenomwe kana kuti 27th Mining Engineering and Transport Expo watanga muBulawayo nhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitarisirwa kuuvhura zviri pamutemo mangwana. Gungano iri rinovharwa nechishano uye rakanangana nekushambadza mikana pamwe nekusimbisa kutengeserana mubandiko rezvemigodhi. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zveMozambique zvavhota nhasi musarudzo yekutsvaga mutungamiri wenyika mutsva nenhengo dzeparamende. Sarudzo idzi dziri kutarisirwa kudzosa zvakare mumasimba bato reFrelimo iro ratonga Mozambique kwemakore makumi mana nemapfumbamwe. Sarudzo idzi dzauya panguva iyo nyika iri kuchamhembe kweAfrica iyi iri kutambudzwa neurombo pamwe nekusaenzana kwemikana. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa nhasi kutaura nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu apo Israel iri kuenderera mberi nekurwisa muGaza neLebanon uye ichifunga nezvekudzosera kurwiswa nezvombo kwayakaitwa neIran. Vakaremara vemunyika vari kukurudzirwa kushanda nesimba muzvidzidzo zvavo kuitira kuti vazoita mabasa avanoshuvira muupenyu. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro iyi iri kuitwa navakawanda mulambo ava vasingaoni asi vachiita basa rekubatsira vanenge vakuvara vachishandisa nzira dzekutamura muviri, kunyanya avo vanotyoka mabhonzo munjodzi yemigwagwa, vanenge vaoma mitezo kana kuti stroke, pamwe nevanenge voneseka nekutaura. Vanoshanda vari pamasvingo General Hospital. Vamulambo avo vane makore anosvika 20+ vachiita basa iri rinonzi rehabilitation technician kana kuti physiotherapy. Vanoti kusaona kwavo hakuna chakunovatadzisa pabasa ravo.
Basa iri rinoita zvinoita zvephysiotherapy, occupational therapy nespeech therapy. Izvi zvinonge zvichiinvolva vanhu vanenge va after illness or after injury, vainvolvwa muma accidents kana vanenge vachirwarawo zvavo.
Vamulambo vanoti vanhu vakawanda vanoshamisika zvikuru kuti vanoita basa iri sei vasingaoni, asi ivo vanoti vakadzidziswa zvikuru pachipatara chemarondera General Hospital uko kwavakaita zvidzidzo zvebasa ravari kuita iri.
Basa iri tinenge tichitodzidziswa pakudzidza kwataiita kwaitoshandisa maoko ako uchiona mamovements anenge achiitwa nemunhu, so that iwewo pakuzoziva kuti kana ruri ruoko munhu achidya kunofamba so, mamovements iwawo unee wagara unawo uchimaziva mumwiri mako.
Vanoti pabasa ravo vanosanganawo nematambudziko ekuti vamwe varwere vakaona kuti havaoni vanogona kutadza kuva nevimbo yekuti vanokwanisa kubatsirwa navo, asi vozotenda havo vave pakati pekubatsirwa nekufamba kwenguva. Vamulambo vanoti kunze kwebasa ravo vane munda wavakapuwa pasi pechirongwa chehurumende chekugovera minda patsva, uye vanorima nekuchengeta mombe nembudzi senzira yekuwedzera raramo yavo.
Tine 53 hectare plot yatakapuwawo pazvirongwa zvehurumende zvinenge zviripo, saka tinochengeta mombe, tinochengeta mbudzi, tinochengetawo huku nekuchengeta zvipuka zvose zvinochengetwa nevanhu pamusha, uye takatovakawo commercial plans. Takamborima chibage, asi zvisinei hazvo mamwe makore mashoma apfuura gora risina kumhera zvakanaka.
Vamulambo vane mudzimai wavo Dr. Farisai Mulambo, avo vanodzidzisa pachikoro cheGreat Zimbabwe University kubazi reteachers development, vasingaoniwo, uye vaviri ava vane vana vana. Mambo Chimbani Magudu, avo vasingaoniwo, vanokurudzira vamwe vakaremara kuti vaite savamulambo nemudzimai wavo vachiti hapana chinota.
Tinana Chiremba, tinana Magweta, majaji, vanademe variko, tinaiva mafiziotherapist vana Mulambo, vana hama dziripi, navamwe vana Rushwaya vakawanda kudaro, tine maheadmasters, tine mainspectors vana Mudhuze. Saka ndinokurudzira vakaremara wose kuti hapana chaunokonewa kuita, chaunoda kuita.
Asi vamwe vadzidzi vakaremara vakaita samuzvare Melody Kotoza vanoti
kana uye kuti wani kuchikoro kure 15 kilometers, ndinotozosvika makumbo angu anere nekuti ini hurema hwangu huri kumakumbo.
Asi mutauriri webazi rezvedzidzo pasi munyika vataungana ndoro vanoti bazi ravo riri kuisa zvikwanisiro zvinodiwa nevakaremara.
Isu sebazi reprimary nesecondary education tinokoshesa chaizvo vana vese vakaremara kuti vawane dzidzo yemhando yepamusorosoro. Naizvozvo ndosaka muchiona muzvikoro medu tine zvakawanda wanda zviwanikwa zvavanokwanisa kuwana zvakaita seatinoti mahearing aids. Koitawo vaya vanenge vari mapofu vanopiwa mabhuku ekuverenga ari mubraille kuti vakwanise kuverenga.
Vanhu vakaremara munyika vanofungirwa kuti vanodarika mamiriyoni maviri. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvizvarwa zvinobva kunyika dziri mustadic zviri muWashington DC, Maryland neVirginia kana kuti DMV muno muAmerica zviri kuungana nemugovera uno muGermantown mudunhu reMaryland zvichipemberera kusvitsa makore 10 kwesangano rinozvimirira reSouthern African Community in USA kana kuti SACUM. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, taita hurukuro nemumwe wevatungamiri vesangano resaku, amai Cassandra Swanda Guni, avanoti mhemberero idzi dzichaitirwa pa 13851 Hopkins Road, Germantown, Maryland 20874.
Pa celebration yatiri kuita ye 10th anniversary yedu, tiri kuita yatinoti Ubuntu Awards. Yatichapama awards kune avo vanhu vanoita zvinhu zvakasiyana siyana kubatsira Southern Africa vari vagari vemuno muAmerica asi zviri zvizvarwa zvenyika dzekusadak. Saka tichange tichivapama awards ekuvatenda nezvavanoita mucommunity.
Tinoona kuti sangano renyu rave nemakore gumi raumbwa. Zvii zvikuru zvamungati zvaraitira nengo dziri musangano kana kuti vana venyika dziri musadiki?
Kubvira muna 2013 pakafoma sako, takaita mitambo yenhabvu yakaitamba nyika dzakasiyana siyana dzesadiki pachiitwa soka nenetball. Gore negore tunoita mapicnic atinosangana tichifara pamwe chete semhuri, uyezve tunoita mabusiness networking events atinoita ekuti vanhu vabatsirwe kunyora maresume avo vachibatsirika kuwana mabasa. Uyezve takaita mafundraisers ataiita tichibatsira avanga vawanikwa nedambudziko remaflood kuMalawi. Tikabatsira nekutumira mari nembatya kuMalawi.
Muri kutambirwawo sei nevemuno muAmerica?
Ipo imwe yatinoti Ubuntu Festival. Ubuntu Festival iyi takasvika pakupiwa citation netown yeSilver Spring kwatinoitira, vachifara neubasa hwatinoita mucommunity sebato resako. Uyezve muna 2023 takapiwa title ye Healthy People for the Year of 2023 nebato rinoona nezveutano nekudzivirira zvirwere reHealth Department. Ipapo taibatana neinonzi Mana Food Bank, iyo inobatsira kupa vanhu chikafu vanhu vanenge vachipinda munguva yekutambudzika nekutadza kuwana mari yekutenga chikafu. Saka takaitawo kuti vana vezvizvarwa zveAfrica vari muno vave vanobatsirikana nekuwana chikafu.
Ko, vanoda kuve nhengo vanokubatai sei?
Kuti uve nhengo zvinhu zviri nyore, hatina zvakawanda zvatinoda. Tinongoda kuti munhu ubve kunyika dziri musadaki. Vanoda kuva nhengo vanochibata paFacebook group redu kana paFacebook page yedu Southern African Community USA, kana kuti pawebsite pedu southernafricancommunity.org. Tinongokurudzira kuti vanhu vanenge vajoina, sezvo tiri registered non-profit, tinoda mavolunteer akawanda chaizvo. Saka munhu unongouya uchiti unongoda kuvolunteer papi pacho pauri nyanzvi.
Ishoko ripi ramungasiyira vana veZimbabwe vari muno muAmerica nekune dzimwe nyika?
Tinoda kuti kunyangwe tisiri kunyika dzedu dzechizvarwa, asi ngatirambe tichibatana nekudzidzisa vatigere navo nezveupenyu nemagariro edu akanaka ekuAfrica.
Nhengo yebhodhi resaku, amai Cassandra Swanda Guni vari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, dutu mpengo reHurricane Milton iro ranetsa mudunhu reFlorida rinonzi riri kutariswa kusvika kune dzimwe nzvimbo mudunhu iri dzinosanganisira maguta eTampa neSt. Petersburg usiku hwanhasi. Ofisi inoona nezvematutu mupengo munyika yeNational Hurricane Center iri kukurudzira veruzhinji kuti vagare vakagadzirira kuzvidzivirira kana kutamira kunzvimbo dzakachengetedzeka. Ivanzi Zininga weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reFlorida vaMavilas Siziva kuti tinzwe zvizhinji.
Isusu tiri ku tiri siesta tizene tiri ku sarasota tizene ku siesta pish tichi ya isikure stereknes
tichi tewele razuru kutulitukwa ninyanji na ana mazukokota weze mamirire kunze izi makachenge teze kawosa katine muri kwa muri koko
so far ngori tingati chiri parinanya tingati panyanyo ipa kungori ne mepo so avasati watupa ma evacuation alert area matiri, but it's not the most safest zone ya tiri. Tunenge chungo tewera watu, chungo nza watu wakuru wenye kawaru.
Gadziri hilo, dziruku ituwa wu, kwa muri ikoko, zakafana nani zipi kuti vanu waa gare waka shuchenge teza?
Watu gadzira ma, vanu waka wanda, warumu ma area ali, anenge ali affected, especially vanu wangu watu garamu, mudembazi ripatu zene pitch, ne mawotera, tengu mawotera kwa wanda ato vara, kutuwa na wani watu visa wani yese totu yesa tenga katika ubara ni 0.4 maskat ni makaracha tenga latest wakabara kuma 7.7 mani pata raja ava tinka wa skutura except kena ring emergency baribu mzimbo tiki kritika wa indesho kuma shelter some of which my shelter so jumo jacho mamacho jikoro
jariri basa saka wana wa skutenda kujikoro ka ne jitoro mataa kuna jakato varu wa futi
I think wana wakato mira kwenda kujikoro ni mani
kopa jikwani siro manja hapa kana jitoro jaka varu wa shikunana nezuro kwa wana wakanga wa unga ni zazu no kwana hiri kwa hizu haifa mbase
nga nyonga especially pa fuel nyamvura ya wanakanda wangu achitenga fuel makastation angato pira fuel around 5-6 angato pira because wanu warukutora fuel ya kawanda wanu warakanda warukufa so mahighway agatuzara ni mwota ziruto buda
chisarwa cha Zimbabwe chinogara mudunhu reFlorida vama Flatsizi wawashitaura na Evans Zininga wa Studio 7. Yave nguwe nyiwa tereri yoko shitaura moga asha muna ufunga.
Pa Studio 7 hapo, magadi mese wa shamarari pamochete ne wa tereri. Inina angu advice ya angu ya kamera ya kadai. Kwa ungorora ine nendeche kutese matongeru kwe nyika. Kashinji kacho kana tikada kuyedza kuti tiwanze politics kashinji kacho zvinowanza kuaffecta upfumi munyika medu zvakanyanyisa saka kashinji tikada kuona kuti pane varipo vacho pane here mazano anogona kuvepo anogona kubatsira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka posi chinchi kudiwa ipfungwa
magadi Studio 7 pamavonera tinoita video rikutenderera mbavha dzakarova mubhulawayo vanhu vanozikamwa nokuti tiri kuona vanhu vava vakazara vakadotarisa saka vanhu vanotoziva kutoti vanhu vakatora mari ndivananhii that's why mutauri wemaporisa achiti tichazvitaurira tega regai timboita ongororo but vanhu vakatoonekwa navanhu nokuti hakuna vanhu vangangotora mari pabhenki vanhu vakazara pakugona kuona kuti ava vanhu masouth african kana kuti mazimbabwen
Makadi Zimbabwe Makadi ikoko itongorwadziwa nemashoko anotaura Division 23 Division ipi yoyo vanotaura kuti nyika inovakwa nemwene wayo machaina here ndiye ari kutovaka nyika ka ari kudestroya ndiye ari kudestroya nyika ka hapana mwene wayo ari kumboita zvoyo chii chinenge chichitaurwa ichi nevakuru vedava kumana tinoiswa mumawiri havasisina basa neupenyu chinongonetsa ndechekuti sarapa vana muna nungu nisarapa vana chete hapane nga katura kubaba ni chisimba fute kubiza baba kukuyo ni chisimba uita sarapa vana ndawa gazirisi wapi maticha maari enezu anawa kita matofu
dimukoma tinei pa Studio 7 iwa ama nesha maari mose wa tereri neva asaka zivechira ungwa andi nonzo asha mani asungo tia chirimubwe chiriminga chirimugonera dambu zomani wewe hauna wanyane wanawe Zimbabwe so aiwa
makadi wa shamara mwose warume inindiro shamsika nivano vano taura wari pachude kapa munongo itaruja mchungu itaruja ikanga yasika nguwe ya maelections dai mwene mwese achu ya achu zesa ruoko ruwaki
Tinotenda vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk Diaspora Forum apo tiri kutarisa nezvesarudzo dziri kuitwa muno muAmerica. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusemina Gibbs Dube.